vanhu vanorayirwa kuvaka temberi. Vanhu vanorayirwa kuvaka temberi. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Hagai. Saka iko zvino ndoda kutanga nekuverenga bhuku ramuprofita Hagai chitsauko chekutanga. Bhaibheri rinoti, negore rechipiri ramambo Darius, nomwedzi wechitanhatu, pazuva rokutanga romwedzi, shoko raJehovha rakasvika nomuprofita Hagai kuna Zerubhabheri, mwanakomana waSheyatieri, mubati waJudha, nokuna Joshua, mwanakomana waJehozadhak, muprista mukuru, richiti, Jehovha wehondo unotaura achiti, vanhu ava vanoti, nguva ichigere kusvika, iyo nguva yokuvakwa kweimba yaJehovha. Ipapo shoko raJehovha rakasvika nomuprofita Hagai richiti, ko zvino inguva yamungagara imi mudzimba dzenyu dzakashongedzwa namatanda, imba ino riri dongo here? Zvino zvanzi naJehovha wehondo, cherekedzai zvamakaita. Makakusha zvizhinji, asi makacheka zvishoma. Munodya, asi hamuguti. Munonwa, asi hamugungwi. Munofuka, asi hakuna unodziirwa. Unobatira mubayiro, unobatira kuti azvichengete muhombodo yakabvooka. Zvanzi naJehovha wehondo, cherekedzai zvamakaita. Kwirai mugomo, muuye namatanda muvake imba iyi. Ini ndichaifarira uye ini ndichakudzwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Makafunga kuwana zvizhinji, tarirai zvakangoita zvishoma. Makati mazviisa kumusha, ini ndikafuridzira pamusoro pazvo. Nemhaka yeiko, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, nemhaka yeimba yangu riri dongo, mumwe nomumwe wenyu achimhanyira kumba kwake, saka denga rakaramba nedova nemhaka yenyu, nenyika inoramba nezvibereko zvayo. Ndakadana kuoma kuuye panyika, napamakomo, napazviyo, napawaini itsva, napamafuta, napane zvinoberekwa nevhu, napana vanhu, napazvipfuwo, napamabasa ose amaoko avanhu. Ipapo Zerubhabheri, mwanakomana waSheyatieri, naJoshua, mwanakomana waJehozadhak, muprista mukuru, navanhu vose vakanga vasara, vakateerera inzwi raJehovha Mwari wavo namashoko omuprofita Hagai sezvaakanga atumwa naJehovha Mwari wavo, vanhu vakatya pamberi paJehovha. Ipapo Hagai, nhume yaJehovha, wakataura navanhu sezvaakarayirwa neshoko rakatumwa naJehovha akati, ndinemi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Jehovha akamutsa mweya waZerubhabheri mwanakomana waSheyatieri, mubati waJudha, nomweya waJoshua mwanakomana waJehozadhak, muprista mukuru, nomweya wavanhu vose vakanga vasara vakauya vakabata paimba yaJehovha wehondo Mwari wavo nezuva ramakumi maviri namana romwedzi wechitanhatu, negore rechipiri ramambo Darius. Muteereri, muchirongwa chanhasi tichange tichitarisa bedzi bhuku ramuprofita Hagai chitsauko 1 kubva pandima 1 kusvika pandima 4. Tichange tichitarisa bhuku ramuprofita Hagai chitsauko 1 kubva pandima 1 nendima 2 nendima 3 kusvika tasvika pandima 4. Saka iko zvino ndinoda kuverenga zvakare bhuku ramuprofita Hagai chitsauko chekutanga kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechina. Bhaibheri rinoti, negore rechipiri ramambo Darius, nomwedzi wechitanhatu, pazuva rokutanga romwedzi, shoko raJehovha rakasvika nomuprofita Hagai kuna Zerubhabheri mwanakomana waSheyatieri, mubati waJudha, nokuna Joshua mwanakomana waJehozadhak, muprista mukuru, richiti, Jehovha wehondo unotaura achiti, vanhu ava vanoti, nguva ichigere kusvika, iyo nguva yokuvakwa kweimba yaJehovha. Ipapo shoko raJehovha rakasvika nomuprofita Hagai richiti, ko zvino inguva yamungagara imi mudzimba dzenyu dzakashongedzwa namatanda, imba ino riri dongo here? Muteereri, muchidzidzo chakapfuura ndimo mandainge ndichidzidzisa andikati ini mavambo ebhuku ramuprofita Hagai. Pataitarisa zvikuru sei shoko guru mubhuku ramuprofita Hagai, tikatarisa kuti rakanyorwa nani, tikatarisa kuti rakanyorwa riini, tikatarisa nyaya huru yakanga iri mubhuku ramuprofita Hagai, tikatarisawo zvikamu nemamiriro ebhuku ramuprofita Hagai nezvinhu zvakasiyana-siyana zvatikatarisa, zvandikakuonesa kuti ndinotenda kuti zvinobatsira kuti iwe ugokwanisa kunzwisisa apo tinenge taakuzopinda sokupinda kwataakuita iko zvino mubhuku ramuprofita Hagai. Ndinotenda ini kuti wakabata kuti munyori webhuku rino ndiani uye kuti rakanyorwa riini chaiye. Chinangwa chekunyorwa kwebhuku rino neshoko guru mubhuku rino nenyaya huru yacho zvinhu zvatainge tinazvo mumavambo kana kuti muchirongwa chakapfuura. Nhasi ndinofara chaizvo kuti tave kupinda mubhuku macho chaimo. Hagai aive muprofita kune vakasara vainge vadzoreredzwa kurudzi kwaIsraeri, avo vainge vadzoka Jerusarema mushure meutapwa hweBhabhironi. Mukudzidza bhuku kana kuti chiprofita chino, tichaona kuti zvinokosha chaizvo kuti munhu adzidze mabhuku enhoroondo pamwe chete nemabhuku echiprofita. Kune mamwe mabhuku mashoma anoenderana chaizvo. Bhuku raEzra nebhuku raNehemia nebhuku raEsteri anoenderana chaizvo munhoroondo. Uye mabhuku aHagai naZekaria naMaraki anoenderanawo muchiprofita. Uyezve nebhuku raDhanieri ndinofunga kuti ndiro rinenge richida kuti ritange kunzverwa chaizvo. Mabhuku aya ose anova pamwe chete, uye maari anobudisa kubatana kukuru chaizvo. Ndinoshuva kuti kubatana kwaanako ndiko kubatana kune chechi nhasi uno. Chokwadi, Mwari, dai kubatana uku kwanga kuripo, Mwari vaifamba chaizvo hama dzangu. Unombozviziva here, hama yangu, kuti pane kubatana Mwari kwavanotarisira kuti kunge kuri pakati pedu? Uye kana kubatana ikoko kuripo, Mwari vanofamba zvakakurisisa, basa ravo rinofamba zvakakurisisa, urongwa hwavo hunofamba zvakakurisisa. Zvisinei, handicho chidzidzo chacho chandinacho, asi ndangoti hangu ndizvitaure nekuti ndinoona kufamba kwaiita Mwari navaprofita nevapostori nokuda kwokubatana kwavo uye nomweya mumwe chete wavainge vanawo. Ndinoda kuti timbotarisa kudenwa kwevanhu. Munhu anogona kudenwa zvigomupa kuita chimwe chinhu chipenyu. Usakanganwe kuti musoro wechirongwa ndautumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vanhu vanorayirwa kuvaka tembere. Vanhu vanorayirwa kuvaka tembere. Asi iko zvino toda kumbotarisa kudena kwamuprofita Hagai. Kudena kwamuprofita Hagai. Ndinoda kuti ndingoti tarisei hangu zvishoma ndichingopinda muchikamu chinotevera. Muprofita Hagai namuprofita Zekaria vakaprofita nenguva imwe chete, asi mavambiro avo ese kana kuti vose ainge akasiyana chaizvo. Asi chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti vose vanga vachidenha nokukurudzira vakasara vavaIsraeri kuti vavakiridze tembere. Uye mushure mekuvaka tembere vaizofanira kuti vavakiridze masvingo eJerusarema. Kana ukaenda mubhuku raEzra chitsauko chechishanu pandima yekutanga neyechipiri, bhuku raEzra chitsauko 5 pandima 1 nendima 2, uchaona kuti muprofita Zekaria namuprofita Hagai vanotaurwa pamwe chete kureva kuti pane chimwe chinhu chavainge vanacho, chavainge vaita pamwe chete kana kuti chainge chakafanana. Kana ndichitaura kuti chavainge vaita pamwe chete, handireve kuti vanga vari vose nenguva imwe chete, asi kuti ndinenge ndichitaura kuti vanga vari pamwe chete pachinhu ichocho chavanenge vaita nepfungwa imwe chete uye nemweya mumwe chete. Chinhu chavainge vanacho mumweya nomupfungwa imwe chete ndechekuvakurudza tembere uye vaisimbiswa pachinhu ichi. Kwete zvinoitwa navamwe vanhu kuti vanoda kupedza mumwe munhu simba. Ndakambotaura kuti kuna vamwe vanhu vanongomirira chete kupedza mumwe munhu simba. Mumwe anonzwa chete kuda kusimudzira mumwe munhu achimusimbisa, asi mumwe anenge achingoda chete kupedza mumwe munhu simba. Asi Zekaria naHagai vanga vasina kudaro. Chavanogona ndiko kusimudzira chete nokupa vanhu simba. Mubhuku raEzra rimwe chetero muchitsauko chechitanhatu pandima 14, Ezra chitsauko 6 pandima 14, tinoverenga kuti vanhu vainge vachivaka uye vainge vachisimbiswa nokuprofita kwamuprofita Hagai namuprofita Zekaria. Ndinotenda kuti zvavanga vachiprofita hazvaive zvaipedza vanhu simba, asi kuti zvaitopa vanhu simba. Dai zvanga zvichipedza simba, hataimbotaurirwa kuti vanga vachikurudzirwa nouprofita hwavo. Chimwezve chinondifadza ndechokuti vanhu vaivaka vacho vanga vasingaite zvemumusoro mavo, asi kuti vanga vachitotevedza zvavainge vaudzwa chaizvo. Ndiro rimwe dambudziko rine munhu nhasi uno. Dzimwe nguva munhu anoda kuita zvinhu nenzira yake ega, achisiya zvaanenge ataurirwa naMwari chaizvo. Ufunge iyoyi injodzi huru chaizvo. Kana uchida hako kuvengana naMwari, chingodaro chete. Nyaya huru ndeyekudenha vanhu nekuvakurudzira kuvaka. Hachisiwo chinhu chakanaka here kuti iwe neni tidarowo muupenyu hwedu, zvikuru sei mumba maMwari? Ndingafara chaizvo kana chechi nhasi navatungamiri vayo vakagona kuita izvi. Ndinotenda kuti chechi ingaramba ichikura chaizvo, ichibva kune kumwe kubwinya ichienda kune kumwe kubwinya. Ndiko kushanda kunodiwa naMwari. Chokwadi, ungafunga here kuti chechi ingasimuka kana vanhu mukapedzana simba? Hakuna chinombofamba ufunge. Vanhu ngatidzidzei kusimudzirana, kukurudzirana uye nokuva nomwoyo mumwe chete mukushumira kwose uye nezvose zvatingada hedu kuitira Mwari. Ndinoda kuti panguva ino tigopinda mukuverenga. Asi ndisati ndaverenga, ndinoda kukuyeuchidza musoro wechirongwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti vanhu vanorayirwa kuvaka tembere. Vanhu vanorayirwa kuvaka tembere. Saka ndiri kuti ini muprofita unorayira vanhu kuti vavakire Mwari tembere. Muprofita unorayira vanhu kuti vavake tembere. Pandima yekutanga muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Hagai, bhuku ramuprofita Hagai chitsauko 1 pandima 1, shoko roupenyu rinoti: negore rechipiri ramambo Dariasi, nomwedzi wechitanhatu, pazuva rokutanga romwedzi, shoko raJehovha rakasvika nomuprofita Hagai kuna Zerubhabheri, mwanakomana waSheatieri, mubati waJudha, nokuna Joshua, mwanakomana waJehozadak, muprista mukuru, richiti: nguva yataurwa pano nematauriro acho zvinobva zvatipa kuti tive nedate racho chairo kuti nderini painge pauya chiprofita ichi. Mwedzi wechitanhatu ndiwo mwedzi waSeptemba. Ndinoda kuti usashamiswe nazvo, asi kuti ndirambe ndichikuyeuchidza chete kuti gore ravo rainge risingatangise matangiro atinoita isu kana tichiverenga makalendazi edu. Zvino waive musi wekutanga mumwedzi wacho. Kalenda yandiri kushandisa pano ndiyo inonzi kalenda yechiJudha kana kuti Jewish calendar. Rino ndiro bhuku risingatombonetsi ufunge kuti munhu ape nguva yacho kuti rakanyorwa riini sezvinoita mamwe mabhuku. Uye ndinotenda kuti uchiri kuyeuka kuti ndakambotaura kuti mazuva acho aya tinoapuwa maererano kana kuti tichitorera pautongi hwechiHedheni hwainge huripo nenguva iyoyo, utongi hwaDarius. Apa zvainge zvisina chokuita neutongi hwaIsraeri kana hwaJudha, nokuti Hagai ainge achinyora munguva youtongi hwerudzi rwechiHedheni. Ubatisise chinhu ichi, hama yangu. Inyaya inokosha chaizvo iyoyi kuti munhu abatisise chaizvo. Nguva iyi yainge yatanga yeutapwa hweBhabhironi uye inongovapo kunyange nanhasi uno. Zvino tinotaurirwa kuti nenguva iyoyo ndipo shoko raMwari rakauya kuna Hagai. Sokutaura kwandakamboita ticharamba tichiona pano nepapo kuti Hagai anongoramba chete achitinongedza kushoko raMwari pane chimwe nechimwe chaanenge achitaura kwatiri. Ndiko kuziva kauku kuti kana Mwari vataura, ndiMwari vanenge vataura. Kwete munhu anoda kutora mbiri yaMwari achida kuita yake iye. Ane nhamo munhu iyeye. Hagai anobudisa pachena kuti anga asingataure mashoko ake iye, asi kuti aitaura chete zvaibva kuna Mwari. Joshua wataverenga ndiye ainge ari muprista mukuru nenguva yacho iyoyo, ainge ari munhu wechinamato. Pano ndinobva ndaona kuti Mwari vaitanga kutuma shoko ravo kuvatungamiri vezvinamato navakanga varipo vaive chizvino zvino nenguva iyoyo. VaIsraeri vachidzoka kuenda kunyika yavo vainge vaine kutarisira kukuru kwazvo uye neshungu chaidzo dzokuti vanga vachida kusimudza zvainge zvakaputswa kusanganisira temberi. Asi zvavaikanganisa zvainge zviripo, zvainge zvimire nesimba chaizvo, uye zvaitoda kuti naivo vagomirawo chaizvo nesimba. Vainge vachipedzwa simba nenguva iyo yavakatanga kuvakurudza temberi vachida kuti vavake, vakabva vatanga kutsoropodzwa. Zvino naivo vaibva vangofunga chete kuti zvichida yanga isiriyo nguva yacho chaiyo yokuti vavake. Vaibva vangoti zvakaoma, zvichida Mwari havadi kuti tidaro. Vainge vatombovaka nheyo yacho, asi nokuda kwavaSamaria ndokubva vambomira vachifunga kuti zvichida yanga isati yava nguva yacho. Ndinoda kuti ndiende pandima yechipiri muchitsauko chekutanga chebhuku ramuprofita Hagai. Bhuku ramuprofita Hagai chitsauko 1 pandima 2. Shoko ropenyu rinoti, Jehovha wehondo anotaura achiti vanhu ava vanoti nguva ichigere kusvika, iyo nguva yokuvakwa kweimba yaJehovha. Kana uchiverenga bhuku raNehemia, unoona kuti pavanga vachivaka apa, kurwiswa kwacho kwaive kuri kukuru chaizvo. Vainge vachirwiswa chaizvo namarudzi avanhu, achivatarira nokuti yanga isati iri nguva yaMwari kuti vavakiridze temberi. Ufunge kunyange neupenyu hwemweya chaiwo, muvengi Diabros anogona kukupa munhu shoko rekuti iwe nguva ichigere chaizvo chimbomira mhani. Chaanenge achida chete ndechekuti munhu upedzwe simba chete. Kana munhu achinge apera simba, worega kuita zvaanenge achida kuita, iye obva afara hake. Zvino Mwari vanobva vati vanhu ava vanoti Mwari vanosimboti vanhu vangu. Apa Mwari havana kudaro. Hakusi kuti Mwari vanga vava kuramba vanhu vavo kana kuti vanga vasingavadi, asi kuti Mwari vainge vatsamwiswa chaizvo nezvainge zvaitwa nevanhu. Ufunge Mwari vanoda vanhu chaizvo, asi vanhu ndivo vanotsamwisa Mwari nguva zhinji. Dzimwe nguva munhu anenge arongerwa zvakanaka chaizvo naMwari, iye anobva paurongwa hwaMwari achizviraramira upenyu hwake ega. Vanhu vanga vakundikana chete kuita zvainge zvichidiwa naMwari, zvino vanobva vazvifukidzira vachiti zvichida nguva yaMwari yekuti vavakiridze yainge isati yasvika. Ufunge kana munhu achinge akundikana, haadi kubvuma kukundikana kwake, anoedza nepaanogona napo kuti afukidzire kukundikana kwake. Ini ndinoona chisiri chinhu chakanaka, nokuti kana munhu uchinge wadaro chete hauchatombogona kubatsirika. Ini ndinoona zvakanaka chaizvo kuti munhu abude pachena unhu hwake. Usatombonyara, hama yangu, nyatsoratidza pachena unhu hwako kuti anenge achida kukubatsira anganyatsokubatsira paunenge uchida kubatsirwa pacho chaipo. Hausati wambonzwa here munhu achitaura kuti haana kuzembenga aita zvaanga achifanirwa kuita kana kuenda kwaanga achifanirwa nokuda kwokuti nguva yaMwari chaiyo yanga isati yasvika, kana kuti achiti nokuti kwakanga kusiri kuda kwaMwari. Kakawanda chaizvo ini ndichizvinzwa. Vamwe vacho vanobva vataura kuti Mwari akavataurira zvimwe zvekuita zvinosiyana nezvavanga vachifanira kuita zvacho. Kazhinji kacho izvi zvokuti Mwari vati ndiite chokuti ndirege kuita chokuti dzinenge dziri pfungwa dzamakristu mazhinji. Vamwe vacho vanenge vaine usimbe chete hwekusada kuita chaizvo zvinenge zvichidiwa naMwari kuti vange vachiita. Munhu haadi kutumwa naMwari, anongoda chete kuzvituma iye ega pachake. Zvino kana tikadaro, hapana kuropafadzwa naMwari vacho. Zvino ndinoda kuti nditarise shoko rekutanga rakapowa nomusi wokutanga womwedzi waSeptemba mugore ra520 BC. Ndinoda kuti ucherechedze chaizvo kuti muprofita Hagai anotipa shoko raMwari, kwete shoko rake iye asi kuti shoko raMwari. Pandima yechitatu nendima yechina muchitsauko chekutanga mubhuku ramuprofita Hagai. Bhuku ramuprofita Hagai, chitsauko 1 pandima 3 nendima 4. Shoko ropenyu rinoti: ipapo shoko raJehovha rakasvika nomuprofita Hagai richiti, ko zvino inguva yamungagara imi mudzimba dzenyu dzakashongedzwa namatanda, imba ino iri dongo here? Mubvunzo uyu unorwadza ufungi. Kana ukanzwa Mwari vachibvunza kudaro, chokwadi vanenge vasina kufara. Ndiri nehangu ndinobva ndanzwa kutya chaizvo kana Mwari vachindibvunza saizvozvo. Vanhu ava vaitaura kuti yanga isati iri nguva yekuvakira Mwari, vanga vachizvivakira dzimba dzavo ufungi. Vaifunga kuti ndiyo yaive nguva yekuita izvozvo, kwete yekuvakira Mwari. Uyezve mudzimba dzavo mainge makashongedzwa nemidziyo yamatanda. Dzavo dzimba dzainge dzakashongedzwa chaizvo, asi imba yaJehovha ichiita sedongo. Kwamakore ane 14 vachivaka dzimba dzavo, imba yaJehovha yainge ichingori dongo chete. Mudikani, kwanhasi ndinoda kuguma hangu pano, ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Zvichida newewo, hama yangu, une dambudziko rekupedzwa simba nevamwe paunenge uchishingairira Mwari pane zvaunenge uchida kuita, zvino ndinoda kusimbisana newe ndichiti, ramba uchishingaira chete. Ramba uchishingairira basa iroro chete. Mwari vanoona kushingaira kwako uye ucharopafadzwa chaizvo.